A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November 12th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the commission that is hearing the events leading to the death of six people after a demonstration in Harare on August 1st this year.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the Montlante Commission that is investigating the killing of six civilians allegedly by the army in August this year.
Today, Police Commissioner General Godwin Matanga, Commander of the National Reactionary Force, Brigadier General Anselom Namo Sanyatwe, and the Army Commander General Philip Valerio Siwanda gave testimonies.
In all these testimonies, the Defense Forces gave a spirited defense of soldiers, denying that it was the Army that shot and killed the demonstrators.
The hearing continues tomorrow.
Join the show right now and tell us what you think about the commission. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Please join us. Let's talk if you wish to join the show. Phone us directly at 001-202-619-2077, and we are sure to call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, lamhlanje ke kuhlelo lwethu le Live Talk sihlazi yake udaba lwe commission ekhokhelwa ngowaye ngumongameli we South Africa umnomzana Motlante. I commission leli yazi ke ukuthi isile nyanga icubungula ukuthi kathi vele kwahamba njani mhla ka 1 August lapho okwadutshulwa khona abantu abayisithupha bafa kwathi abanye abambalwa balimala. Osekuvelile kathesi ke yikubana lamhlanje sikhuluma nje labo kade besipha ubufakazi bekungamapholisa, umkhulu wamapholisa umnumzana Gideon Chitanga, lo mkhokheli webutho umnumzana Valerio Sibanda, kuke kwaba lomunye njalo owayekhokhela ugatsha oluthiwa lona iNational Reactionary Force. Ugatsha ke lolu ngolubambanisa amasotsha, amapholisa e-CIO, labanye amanjalo, uBrigadier General Anselom Namo Sanyatwe, yena othe akula bufakazi bokuthi amasotsha yiwo abulala abantu laba. Singathi ke bonke abathathu laba bayavumelana bathi bona hathi amasotsha ayisiwo abulala abantu, kodwa ke bathe bephiwa ubufakazi bokuthi nampa abantu kuvideo siyababona, kwathiwa hathi lo omunye wayedubula phezulu esethusela nje abantu. Jonga.
Wongu wadiwa watereri nevatariri, nasi tiriku tarisa, ziriku buda, kubwa kukomishen iriku nzwa umbo, pamsore kwa peku furwa, neku uraiwa kwe wanu watana tu, neku kwa zikuwa kwe wanu mkutare Harare, musuwa 1 Nyamavuvu, gorerino musuwa 1 August. Komisheni iriku tungamiru wa newa ewe mtungamiru we South Africa, Kalema Monsante, ine zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zvimwe zvekuNigeria nevamwe varimo mukomisheni iyoyo, vanokwana kuita gumi. Komisheni mukupera kwesondo yakanga iri kumanikaland kwa Mutare nemusoro mugovera ichinzwa umbo mushure mekunge yabva kuvulawayo nekugweru zvino yadzoka muHarare nhasi mayanga ichinzwa umbo kubva kuvakuru vemapurisa vakuru vechiuto nevamwe vari muhurumende vapa umbo kusanganisirawo nevamwe vanhu vanga varimo tinonzwa kuti vakuru vemapurisa kana kuti mukuru vemapurisa vanove Police Commissioner General Godwin Matanga vapa umbo vakataura iwe kuti mirizhonga yakaitika musuwa 1 yakatokonzerwa nebato reMDC nguva iyo yerainzi bato reMDC Alliance. Vakatiwo mapurisa ari kuda kutosunga mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa nechekuita nemhirizhonga iyoyo. Tanzwawo zvakare vanove mukuru wechikwata chemauto pamwe mapurisa nevasori chinonzi National Reactionary Force Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe vapawo umbowo vakataurawo kuti havasi toziva kuti chii chakaitika pakupfurwa kwevanhu. Muto ari kuonekwa akapfugama muvhidhiyo iyai aitenga achitiza kana kunzvenga matombo aikandwa nevanhu vairatidzira. Vakati iye akatozoudzwa nemumwe mukuru wemauto kunzi haupfugami kana uchitiza matombo, simuka, dombo harikuurai. Ndosaka vakazomira vakati kana pachiridzwa pfuti dzavanenge vachiridzira dzekuyambira vanhu dzinoridzirwa mudenga, musoja akamira vachitiwo uya anga akapfugama pfuti yake yanga isina kunanga kuwanhu yanga akatarisa mudenga. Ndo zvimwe zvabva ikoko. Tanzwawo kuti vavhariro esimanda mukuru wemauto vapawo zvakare umbowo. Vese vari vatatu vari kuti mauto haasiriwo akauraya vanhu musi iwoyo. Inyaya iri kuenderera mangwana, tichanzwa ichienderera mberi. Saka nhasi timbonzwa kuti kusvika pari nhasi imiwo vateereri nevateeri vari kuteera nyaya iyo zvii zvamuri kuona zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyoyo. Chris, tinonzwa kuti tava nemutauriri vanove national spokesperson weMDC Jacob Mafume. Tinonzwa kuti vapa runhare vamafume. Aiwa, tiri vapenyu, tinokugamuchirai zvikuru nemufaro kupinda muchirongwa chedu. Tinoziva kuti mune muine zvirongwa zvakasiyana siyana asi tinotenda zvikuru kuti makwanisa kusendeka zvimwe zvamamuchiita kuti mupinde muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda nokutichingamidzavo nekutisanganisa nevateereri vedu vari kumativana enyika.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Maybe we can start by asking you your reaction from what transpired today at the Commission of Inquiry where three top ranking security officials gave their testimonies or evidences before the Commission of Inquiry. We heard that Commissioner General Godwin Matanga, Commander of the National Reactionary Force, Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe, and Army Commander General Philip Varirwe Sibanda gave their testimonies. What's your take on this?
Taona kuti varume ava havasi kuda kumira pedo nechokwadi, havasi kuda kupa umbowo hunotibetsera kuti tinzwisise kuti chii chakaitika. Vari kunangana nemavictim, vari kuda kublema president weMDC kuti vamusunge vagozomuuraya kana kuita zvimwe zvese zvakaipa zvavanokwanisa kuita. Tiri kuvaona zvedu vachiita zvavaiita panguva iya yavakazochingomo ane mhosva. Vane zvinhu zvavaoda kudzikira, vane umbowo hwavaoda kusimira, vari kuda kunyepera vachamisa kuti neMDC kuti ndiyo yakakonzeresa mhirizhonga. Varivo vega vakapfura, vane tsumo yokuti ivo vakapfura munhu vanomublema kuti anenge akazviita. Pakabatwa dzamara vakanyepera dzamara kuti akazvidhisapisa. Pakarohwachamisa paairport hapana chavakaita. Saka tiri kuona kuti vana Moshanti nana Madhuku vava kushandiswa panyaya yekuda kuzourayisa mutungamiri weMDC vachamisa.
Maybe you can just repeat that in English, Mr. Mafume.
We are now, that is why today we had a press conference. We see this is an assassination attempt by these security forces. The people of Zimbabwe must realize that the security forces are giving evidence where they want to blame Chamisa. They want to kill Chamisa. He is now in danger. They want to blame him for their own killing. Itai Damara was blamed in the same time. Mena Chamisa, when he was almost killed at the airport, they have never investigated anything. they are wanting to place Tamisa's life in danger. And in any event, Monsanto, Maduko, and Co. must be careful that they are going to be used in the planting of evidence and the narrative that will lead to the assassination of the leader of the MDC.
Thank you so much, Mr. Mafume. Ramba nyimuri parunara Kristo anzwa Mafume waru kutsanangura. Totaura watereri wedu tichiri kuedzawo kubata vamwe vadare vedu. Kana vango pinda muchirongwa tinokuzivisa Kristo.
Yebo chonga. Pieswagala siyamuzwa lapho mnumzana Mafume. Mr. Mafume, from what you are hearing, especially about the issue regarding the MDC's role in the demonstrations, what can you tell us about what the state or the witnesses are saying?
Hello?
Yes, Mr. Mafume, I'm saying what is your reaction to what has been given so far as evidence against the MDC that it was involved, because we heard from one of the people giving testimony today that they had information beforehand that a section of the MDC called the Vanguard was preparing to launch some kind of attack in Harare. What's your take on that?
That is completely false. All the people that have died were not members of the MDC. All the people that were injured were not members of the MDC, not card-carrying members of the MDC. In any event, the issues of the Vanguard were issues that were there during the era of Morgan Tsvangirai. After the commission of inquiry at the Coupe, the whole Vanguard issue was suspended, and they never took a part in any of the activities of the MDC. In any event, that demonstration was not called by the MDC. Everyone can see in the video, the international media. I mean, how do they want to lie? The international media took videos of protesters running away from being shot. Even journalists had to duck and dive. They've written extensively about this thing, about the open fire that was done by soldiers. They are acting as if there are no videos of the event. It never happened. They used to do this when there was no citizen journalist, when there were no cell phones. They will shoot and then blame everybody else. But this one is also is making them look dishonest and not telling the truth. All they want to do is to get a way of blaming Tsvangirai as dealing with him. Mnangagwa must be very careful. People are going to commit a lot of crimes under his name.
Okay. Thank you so much.
Yes, please stay on the line, Jonga. We have another.
Yes, we have Mr. Gadzira Chirumanzu. We have Mr. Chirumanzu on the phone. Chirumanzu, tino gamchirai mchirongwa chedu.
Aywa, tinotenda kwa muri gogo ne muri ezi Zimbabwe.
Ndizozo. Chirumanzu, zvi zvamunga taurawo pa musoro pe Commission of Inquiry, kana kuti commission iri kunzwa humbo pamusoro pekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August muHarare. Nhasi tanzwa mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kuti komanda weNational Reactionary Force Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe nemukuru wemauto eZimbabwe Defense Forces vaPhilip Valerius Banda kuti vapawo humbo. Taona vatatu wose vari kuramba kutaiwa mauto haane nechekuita nekurayiwa kwevanhu muguta. Zvii zvamungataurawo?
Well, ini ndingangotaura somunhu anoongorora zvamatongero enyika, asi ndisingamiriri masoja kana vamwe vese vamataura ava vakuti vakazviona sei. Kana zviri zvavataura, well, ndomavonero avo. Asi isu zvedu vokunze chiripo ndechokuti vanhu vomuZimbabwe kana vakasangwara vasinganzveri nezvamatongero enyika zvinoudzamu kana uchenjeri, vazhinji vacho vachashandiswa. Kana vashandiswa, kana mutemo wakuzonzi wakushanda, unozowanikwa uri kumatsveru kana kumawere omutemo wedu. Nokuti ino mukanyatsotarisa, hakuna munhu akakwana angada kuenda kundotema hofisi ye MDC achinga asina kutumwa. Hakuna munhu akakwana angaenda o akaenda kunoda kudestroy property dze ZANU-PF asina kutumwa uyezve pane panenge akatsika. Zvinhu zvakaita saizvozvo hazvisiki mumatongerwo wenyika. Asi tikaongora kuti vakaenda kuda kundozviita izvozvo zvabuda pachena nezvapupu zviri kubuda pavari kutendera makomishina vachinongedzera. Ende percentage yakawanda inotaura kuti izvo iyo anga ari mabasa eMDC. Now, kana zvichinge zvakadero zvinorevei tikazotarisa nezviri kuitika pasi iye zvino on the ground, ma issues MDC, hama dzangu maZimbabweans vakateera dei vanyatsokuona kuti vari kushandiswa here kana kuti kwete, kana kuti kusazive here mutemo kana kuti kwete. Ndinorangarira mazuva mashomanene akapfuura vakapembera vachiti vagadza vachamisa kuti vave mutungamiri wenyika ino, vava mutungamiri wenyika ino. Now, the question is, ndizvo here vaivuchira, vaivuchira chi, vaiimba nokupurudza, vaipurudzira chi? Zvinoratidza kuti kuMDC political maturity haisati yavapo. Kana ichazovapo, amini kuti ichazovapo rini.
Yes, but Mr. Chirumanzu, what is your comment on the fact that the army and the police are saying that the people who were shot and killed were not shot by the army?
Yeah, it's possible. You know, like I said, you know, look, this commission of inquiry is to get deeper to the bottom of the whole saga. You know, look, like I said, let us critically reason with the whole episode of what actually transpired. Is it possible that an ordinary person from Mabuku or from Norway could arm himself to go and attack property, including vehicles, at ZANU-PF headquarters without someone behind it? And now, at the way the whole thing was stage managed, it was a drama. How did the international news crew knew that there was going to be an attack on ZANU-PF? If they were not sensitized before, what kind of network they had with the so-called opposition parties? This is an issue. You could find out that at the end of the day, it was like a rehearsed whole thing.
On that one, Mr. Rumanza, I think I can respond on behalf of the reporters who reacted. Remember, journalists came to the Arai International Conference Center, and it was during lunchtime that this thing started. People were just getting out of or coming out of the HICC when the police and the demonstrators were clashing at the HICC gate, which is next to ZANU-PF headquarters. I think I can respond on that.
I fully agree with you, but now what surprises most Zimbabweans, maybe it might be only you as a journalist who found it to be reasonable or within your line of duty, but where was our ZBC? This is surprising. Where was the other, you know, media houses in Zimbabwe?
What if they ignored to record what was happening? Okay, Vachirumanzi, rambai muri paro, nhare tine muteereri, todzoka kwamuri zvino izvi. Hello, Kola.
Hello, magadizeni.
Takasimba, ndiani ari paro nhare?
Ndiwazenda Mangota Falls.
Mangota, muri kufona muri kupi?
Waterfalls.
Aiwa nyaya iri mudariro mainzwa, tipe upfungwa dzenyu.
Ini zvandingangoda kutaura pakumana. Tiri pamahwani. Mofunga kuti pazvinhu zvese izvo zviya zvakaitika musi wahwani zvinongori pachena. Tonzwa zvedu zviri kutaurwa nevamuri kureva masveta agents aya. Zvinototyisa, totobva tatotya mufungi. Because zvinongori pachena zviya zviri pachinzvimbo chekuti patsvagwe kuti patosungwa akazviita zvichionekwa, votaura kuti havasi kutombori vamasoja, saka ndivanani. Kana vari vanani vavasingazive, vakadiko vatsvaga vakavasunga.
Ii, saka mwuru. Saka
ii.
E, chaura
hei. Saka, tino, saka kuto tanga kuto chika kuti, hei, saka manje kana nika ya joni ikini, ikishai wa security, wakada zosua pekuti, ma security forces anta ura kuti. Kamweva nuo, ma businessmen vanofamba nefuti. Saka musina security kama mimi kama chuka na zakadar. Ha? Kana ndini uo, zinzongo ripajini. Saka hapa hapa hapa. Nga gwone kupari za zinengei. Kana utikigweza kutawara uti. Nga hati batane imu nika. Hati mbufataka batana. Hati mbukito nkwezo so. Pari nzimboche kuti wanyato taura. Chaezo chaezo. Waka miri. Wari pakati ni pakati. Wari kuti ungopome zera. Nyaya ilipo haisi ya kuti. Aka konziri zandiani. Enda aka konziri sawa yesu pana ungo sungwa. Asinya ilipo ndiye kuti. Haka sawa nunga papa. Poi, tongora mba tingota ura uti, akakonzerisa ndini ingi, atinga, umana ingi, atinga wakikisi.
Saka, vama ngota murukufunga ira uti, mapurisa ana kunyatso ferefeta nyai, nukuti dai waka hii ferefeta, panga dai waka sunga wa murukufunga za ndo waka konze.
Mweza, tanguwa ya wamu gabi ya wakawa, papa sunga ituwezi, kana, zakaitika seizu zeze, zakaitika pepe. Udara wa nwaji wangai waka tungo sungwa. Saka ina zino tili parungo zambwa, pachitakumbo chagwa, ukone uko, pati zunjungo ripacheni. Saka, to badato ngona uti, hapa pakapa. Mawani edu, atisinanga na security.
Aiwa, maita baso wa...
Munga ino ya gaita se Zimbabwe. Apana muna ane mbume yetu shandisa puti, ari civilian. Aziti ke muno mwende unombo watu sungwa hende auto mbo tuwae kuzita hizo zuzu. Kati zuto tishanita hizo zuzu kuti tiku nduwa oo security yake hito taura uti meno opa mwe ma business mwena anufamba nefuti mwenye ya Zimbabwe. Za kuto chisa kana sato daizi.
Iwa maita.
Saka apana hizi noto mbo buda hipa papa jisine msoro kana sato tanga kutonzi. Masoja asiri wakapura bataka wani kwa chingu pura vati tangirea kuto kuto ramba vati tangirea kuto sunga kuti akakonzeresa bati hei ya umana sakakana wazi nga zile kuti right njia nakapura hazi masoja kwa wako tichanisa tila kumifunga akangari kwele baba
se mtunga miru webato dofunga doro kwa ziru kushika ikoku
kumasoja hariku ndoa akapura saka ane mosa ndiani akakonzeresa na akapura
aiwa tunozwa kune vamwe watereri kuti vachati pamwene vadari vedu tinotenda zvikuru vamangota
tiri pa mahwani varume.
Thank you so much.
Ndakutocha oza zvakunetsa zvati ndezvekuti munyika medu hatisina security takutya takutongogara tiri masure tikada kubuda kunze tiri mafore namongoita vakati njoya vari kunyika dzavo ka isusu munomu takutongotya kuti zvinotoita zvekuita sei muvu
ndizvozvo regai tipe vamwe mukana wamangota maita basa zvikuru. Thank you. That was our first caller, Mangota from Waterfalls in Harare. He says it's surprising that the three commanders are saying that the people who killed innocent civilians on the streets of Harare on the 1st of August are not army, or the army is not involved in that killing. Instead, they are yet to find who killed those people, and they are also pointing at MDC Alliance President Mr. Nelson Chamisa. We heard from Police Commissioner General Godwin Matanga saying that the police anytime may arrest Mr. Chamisa on that. So Mr. Mangota is saying that nothing will come out of this process. He thinks it's just a sham. Chris.
Yes, Jonga. Let's take a quick break and we'll be right back after the next words.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Yes, sir. Now let's go to Mr. Mafume. Mr. Mafume, can you get us up to speed with the press conference you had today, in which you were addressing the alleged abduction of Mr. Nelson Chamisa, the president of your party? What is the latest right now?
Well, the latest is that we have made our reports to the police. They have not, they have not dealt with it in relation to our complaint. They seem more interested in interviewing our security, and the government is saying that it was a road rage incident, and so they've already concluded the investigation before they start. But what is clear is that these people were aggressive. These people were direct and brazen, and they were using a number of cars to deal with the convoy of President Nelson Chamisa. They were endangering his life. They wanted to take him. We don't know for what reason and who they are, but we suspect that they are coming from government despite the denials of government. They've been placing the life of the president in danger for some time now. There are a number of instances we've reported when he was going to pray at Domboshara, when he was coming from the Chitungiza rally, and so forth. So we had to raise an alarm, and also our security had to deal with the situation on the ground on that day. Now they are lying, trying to give false number plates for the cars, and so forth and so forth. The morning they are saying the cars were belonging to a passerby. This afternoon, some of the propagandists were trying to pin the vehicles to the MDC. But we are clear that these attempts on Chamisa's life are endangering his life and putting the security and stability of the country at risk.
Mm-hmm. Did you establish the owner of the car, the one that is seen on the video where there is the skirmish between some people and Mr. Chamisa, because we have heard a name being dropped? Did you establish whether it's true?
Well, we have not yet established. We gave the numbers to the police. There are some of the cars that we used before. We have gotten some of the owners, but these cars we have submitted to the police, and the police have to tell us who those cars belong to, if those numbers are genuine, if they are not closed. So we are still waiting for the response from the police. What is clear is that they have 6 to 8 cars that trail him at any time, and these cars are using fuel, they are using national resources to infringe on the privacy of the leader of the MDC and endangering his life. It is apartheid-style surveillance that is intrusive, physical, aggressive, disrespectful, and meant to cause harm, both physical and psychological harm on the leaders of the MDC.
All right. Thank you so much, Mr. Mafume. Back to our topic, Jonga.
Indeed, Ozo. Tombozgo, Zimungua, wa Chirumanzu, wanakorangwa, nechekuta urao. Nenya ya kaitika kuna Chamisa ni wachivwa kumarondera. Yatonzo watu pane vanga waku yedza kuwa pamba. Asitonzo go kutivani yo wakazo mangaro kumapurisa wachitayo. Chamisa ne chikwara chao chino wachengeteza. Ndo vato wa dena. Vachiru mazisa tazukira yaduku urukure yedu. Mnezu wa mungata uro wele pa msoro penye.
Nyaza kata saide ziri kumatari na kana kumapurisa dinoneza kukomenda. Nokuti unenge usaturi pajigo kuti unyatsokunzwa uchinyatsogeseza wopfungwa dzako, asi sezvataura vamafume kudani kana vari vanga vari padhuzi, well handingazi kuti vanotaura chokwadi here kana kuti nhema. Asi chinonyanya zvishamisa ndechokuti you know, munhu anotaura chokwadi muno muZimbabwe uchange achazoshayikwa mukufamba kwatubita nenyaya dzepolitics ipa. Nokuti iye zvino tinonzwa kuti mota idzi dzinonenerwa kuti ndedzani, saka you know, hatichazivi anotaura chokwadi neanotaura nhema.
Aiwa, maita basa ipapo. Todzoka yedu kuhurukuru yedu yatiinayo yenyaya yekomisheni. Ivamwe wanga wachi chemao ne matano arugutorwa ne komisheni kuenda kune mama guta kunze kwa Harare tunaona kuti vakaenda kugweru vakaenda kugulawayo mukupera kwesvondo vanga vari kwamutare vamwe vari kuona kunga kungopedza nguva nemari zviri kuitwa nekomisheni kuenda kunzvimbo isina kuitikira mhirizhonga munotiwo vachirumanzi
dambudziko riatinaro muZimbabwe ndoda kuramba ndichidzokorodza kuitira kuti damaibhi ndikaramba ndichiona nguva yekutaura panaka ndiyokuti veduwe vanhu veZimbabwe ngavaregedze kungochema chema kana kungotsoropodza tsoropodza zvakaitika kuBulawayo vanga vachitarisa commission of inquiry ichiita basa rayo vakawana zvakawanda kana kuti vakaona nokudzwa zvakawanda napamusoro pechiitiko chakaitika kuno kuHarare asi vanhu ava vaizvisa vari kuBulawayo zvimwe chete navanhu vari kugweru zvimwe chete navanhu vari kumasvingo zvino kana momo povamwe vacho kana kuti vashoma vacho kana kuti vazhinji vacho kana vachitsoropodza zvinhu zvakadai chavanoda kuti chiitwe ndechipi zvakaoma kungokritisaiza usingapi solution kana ansa kana vachiti dei zvakaitirwa muHarare dei vachitaura kuti papi pacho muHarare anofanira kuuya achizopa umboo ndiva nani tozoti ah maZimbabweans vamwe vedu vagonaka vatikurumidzira kutipa solution there and there kwete kungoti zvakaipa izvezvi you would find that it is future vamwe vanga vari kubadi bridge kuti ako wai musida kuuya kubadi bridge vanga vari kukariba wai musida kuuya vari pakadoma kana panotoni padhuze dhuzereka mungaenda mberi mberi iko kunana blab chisiya notoni zvivo zvakadai saka vedwei ezi Zimbabweans nyika inoi ndedu zviripo ndo zvokuti ngatizvifukure hapwa tinyatsopoda kuti tiri kuenda kupi nenyika ino kwete kungoblema zvese everything hapana chakanaka chinoitwa nehurumende hapana chakanaka chinoitwa nezanupf hapana chakanaka chinoitwa naminista saka zvakanaka zvinoitwa nani
thank you so much rambai miri parunare tine muteereri aripo tisati tadzokera kune vadare vedu hallo hallo kola
Magadi
zvakasimba zita ndiani
Ramek Mangava
vamangava muri kufona muri kupi
ndiri muHarare ku South Park
aiwa that's okay tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura
nyaya yekomisheni yakasetwa iyi hapana zviri kumbobuda pakomisheni asi kungoti chete vaifanira ivo kuti pakaurayiwa vanhu akapa simba rekuzururira masoja kuti vaende kunobaya vanhu ndiani ndo zvavaifanira kuti vabudise pachena then muno muZimbabwe matiri kurarama tiriwo hatisisina security chaiyo chaiyo kuti inomirira isu vanhuwo zvavo macivilians nokuti tikada kutarisa mutemo nechimiro chawakaita wemunyika yedu yeZimbabwe vanhu vazhinji tinogona kungonzi tabayiwapo zvobva zvanzi handisi kuziva kuti chii chauraya munhu saka tine tichitokumbira kuti muupenyu hwenyika yedu inei ngavambosiyana toda kumbotarisa kuti vachamisa havana kana dambudziko purezidendi advocate chamisa havana kana dambudziko maererano nechimiro chakaita nyika uye vachamisa havana kupa authority yekuti vanhu vaende kuno mustriti kuratidzira saka zvakaitwa nevanhu dzaive shuviro dzavo dzokuti maresult anonoka kubuda ende vanhu ava vakabayiwa futi result risati ratobuditswa halo
yes.
Saka ipapa ngavatipowo komisheni inofanira kuti jekesera chaizvo chaizvo kwete kuti vanda kana iwo vana varilius banda nemakuru vemapurisa ngavabudise pachena zvakaitika kuti ndiani akapa authority kumasoja akazurura masoja ndiani
ndofunga vamatanga vabata nyaya iyo vati mumazivira avo uye zviri mumutemo wenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane kodzero yekuti mauto anga achipinda mumugwagwa kunobatsira mapurisa pakadaro asi zvokuzoti ndiani akati vapfuure ipapo ndopari kunzi hapana akapaodha iyoyo anozivikanwa ende vanofunga kuti masoja haanei nechekuita nekupfurwa kwevanhu vachitaura kuti vemabhizimusi nevamwe vanhu vanogona kunga vari vane pfuti dzakashandiswa. Panyaya yehumbo tanzwa kunga vamatanga vati zvikasha zvemabara pamwe nemisoro yemabara iyoyo hazvina kukwanisa kunge zvichiwanikwa nekuti zvakatorwa nevanhu zvakanhongwa nevanhu mhirizhonga ichangoitika pachibva kupfuurwa vanhu. Saka havana kukwanisa kuwana hombo hwehwo nekuti nzvimbo yakaitikira mhosva inenge yatokanganiswa yatinoti evidence inenge yakanganiswa. Dimura henyu tipe mukana kune vamwe.
Zvino ndokurasa nhau kwavari kuita kaipapapo. Nokuti muno munyika munopandozikanwa kuti pfuti inenge yashandiswa netype yebara rashandiswa nderakati.
Ndokunge zvawanikwa zvepakawanikwa zvikasha vanogona kubva vaziva kuti pfuti yava mangavai. Kana pasina chanhongwa
kuti ngavambomira kubata-bata advocate Chamisa advocate havana kana pavanokwana ipapapo ngavavasiye vakadaro.
Thank you so much Wamanga.
Pamwe pacho tinopedzisira toti vakabata-bata advocate Chamisa nyika yese majecha achiratidzira vochiuraya nyika yese.
Thank you. Regai tipe kana kune vamwe vatere tinotenda zvikuru. That was our caller Mr. Mangava from Harare. He says nothing coming out of the commission. And he says that what they should establish is who gave the orders to the soldiers to shoot. And also he is of the opinion that the country's security is under threat. And he says Mr. Chamisa or President MDC President Advocate Nelson Chamisa did not give any orders to the people to demonstrate. It was on their own will because they were expecting results. I think we have one of our guests, Chris.
Yes, Jonga, we have Mr. Maxim Kandla, who is a former freedom fighter. Mr. Mkandla, welcome to the show.
Thank you very much.
Mr. Mkandla, I'm sure you have watched the video showing a soldier firing into the crowd. But from what we heard today, one of the people was giving evidence, said that that person there, the gun was 45 degrees into the air, and he was shooting into the air. What's your comment on that?
It depends the 45 degrees of his own perception and then according to his analysis. But however, to kneel, if one is kneeling and then is shooting, he will be actually aiming. That position is meant for aiming to the rightful target. And then that the level on its own, it was straight at the abdomen, right from the hip level. Therefore, we cannot say that is a 45 degrees. Mm. And then also, besides the aiming or the kneeling of a soldier, who was actually shooting. Besides that, the most important area that we just want to understand, there is no dispute that soldiers were actually deployed. There is no dispute about that. And then the commander of the army, in fact, the general being Valerio, is also admitting that they deployed the soldiers. But to do what? That's the first thing. Because we've got support unity here in the country.
Mm-hmm. Yes, but we heard from Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe, who said that the reason why the soldiers were deployed is because the police had been overwhelmed.
Yes, according to their views. And then according to their analysis. But then we've got a support unit there, Thompson Depot. We've got support unit there, we've got SWAT there. We've got also riot police officers there, not charge office only. And then the option of deploying the army was not called for. So they should have actually sent out the support unit to reinforce the charge office police, who were actually on the ground, or the riot police, but then to deploy the army to civilians who were not armed after all, and then there were no any exchange of gunfire, then that's something different. Let us be realistic here. It's only that they've got also that a general, whoever we witnessed, I think he is now on the defensive side to sort of protect the image of the army, or is actually protecting the carelessness which took place there, as well as defending the one who deployed the army. In normal circumstances, the army is not just to be deployed. Even the commander-in-chief of the army, he cannot just deploy the army or in any of the country or on the ground within the country without going through the parliament. He cannot just do that. It has to go past the parliament and then other structures and so forth to the minister. And then the minister will become just the spokesperson, because the general, the command of the army reports direct to the president. You see, so there is something queer there. Definitely, I'm sure the army is just on the defensive side, which is not bad as well, also, because the truth of the country, the people of the country, they know exactly what transpired. Therefore, and then the exhibit is there. That is evidence on its own. The other soldiers definitely were not shooting, according to the video that we have, some of us, or that we saw. But the one was kneeling, and then the 16 people were left injured, and the six who were actually shot. Yes, that according to those few minutes, that's too much. Mm-hmm. That is too much. Okay. You cannot run away from that.
Okay. Thank you so much, Mr. Mkandla. Please do stay on the line. We have a caller, Jonga.
Mm. Hello.
Hello.
Yes, Diana.
This is Samanyemba.
Samanyemba, kuri sei kwa rusapi?
Rusapi kuri nani? Ita wane kuziri wa.
Kuri kupisa.
Kupisa mvura kuna.
Aiwa, aicha na ya hanzi kuziya kubika mvura uko.
I know.
Tipei pfungwa dzenyu zvamuinazvo pamusoro wenhau yatiri kukurukura.
Pfungwa dzedu dzatinadzo ndedzekuti vane masimba vanenge vari kutodada nawo kudzinirira vasina. Nekuti zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe rwese harwuoni, harwuna kana chari hunoziva pane zvakaitika. Ivo vakanga vasipo vane masimba ndo vanongoyawo kongurudha kuti zvakati ndo zvine basa. Tinoreva kuti susu nyango chakanaka chatinoda tichati takachiwana muZimbabwe tinenge tichingoti kana tikataura tonzi hatinzwisisi. Kwivo vakuri vava kana vanhu vakaurawa shuwa muZimbabwe munomu tinonyatsoziva kuti security yemuno vanoikudza, vanongotyira rwuri rwavo, asi kana zvikaitika kune vamwe vonatsa nemashoko anenge akanaka kuti vaziwe havana mhosva. Saka kana vachiramba ivo kuti vanhu vakaurawa nemasoja, ndiani munhu angashinga kunotora futi? Nyaya yemabhizinesimeni iwayo anotaurwa iwayo, anenge ari pai paanenge achishuta vanhu ivavo. Ende orit kotingati hayo chemberi yoshayikwa berero rusemvi, mabhizinesimeni anga ari kure vanga vachingoonekwa nevanhu ivavo chete, asi vamwe vaiona masoja. Zvoreva kuti masoja anga asina chiitiko chaangaita kunyaya iyi. Sezvezvo toti isusu tiri kutambura muZimbabwe nezvinhu zviri kuitwa navakuru ava vachitidzvanyirira, vachifunga kuti isusu hatifungi. vongoti isusu ivo ndo vari right chete vamwe vese havasi right ivo ndo vanhu vari right vane kodzero yekuti vainge pamasimba vachikongurudza mametas ane chekuita nesu ende isu tongoramba takanyarara right through tichingodzinyirirwa navo vatichingoona saizvozvizvi vachifunga kuti zvinhu zvese zvakanaka isu tichiona zvekuti wastage of resources vanongoda kutsvaka chete kuti vasinge vachamisa usununguri wevanhu asi ivo vanenge vasingadi kuti ivo vadzenzerwe nemhosva imi munofunga kuti imimi nyangodai munhu ari pamusha pake angauya kutsvaka munhu kuti akarwa nemukadzi otsvaka munhu anomupa mhosva kuti iye azi ari rongo mukadzi wake akanaka ndizvo here zvinoitika kuti ivo vanganzi vari right matare ese ndeavo security yese ndeyavo but what they don't have is the power to lift the economy of the country asi vanongoti vane masimba ekuti vakondirore nekuuraya vanhu but economy vari kuikoniwa that is why tichiti
vakamanyemba nongokupai 30 seconds mutaure futi nechirungu nokuti pamwe ndingazotadza kunyatsotaura nemutsoka dzenyu saidzi
okay what I'm saying is these people they are our direct oppressors we are trying to run away from their operation, but we will never try to escape. They are the lawmakers. They are the men on top, and they are the who conclude whatever is happening in the country. But they are trying to source information that may lead them to support what they did to appear as if they did the correct thing. They are trying to lay the blame on the opposition leader. For what good reason, tell me? Mm. And they are scaring away of them, investors because of that lack of transparency, that lack of genuinity, that lack of a clear measure to come up with the truth. They are just staggering and they are just pointing the blame on our opposition leader. Why?
Mm. Thank you so much, Mr. Samanyemba. That's our caller. He's a regular on our live talk shows, Mr. Samanyemba from Rusape. Chris, maybe we can bring in Mr. Chirumanzu.
Yes, before we go to Mr. Chirumanzu, let's take a quick break.
Kuna kuwerere, mwezi uno wambuzi, 2018. VOA, yakabatana Neve Media Center. Itange ichitunga mirira, urukuru. Pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuru idzodzo. Tichaitirwa kupi? Munzvimbo dzinotevera. Kwamutoko, svondo rinouya, musi wa15 mbudzi. Muharare chaimo, musi wa21 mbudzi. Kugwanda, musi wa21 mbudzi. Kulupani, musi wa28 mbudzi. Togumisira, nemuguta, Rebulawayo, kwantutuzeyatu. Musi wa18 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe nzvimbo idzo.
Yes, sir. Let's go to Mr. Chirumanzu. Mr. Chirumanzu, what do you think of the commission so far, especially from what we have heard from Bulawayo to, I understand they've been to Mutare as well, and now they are in Harare. What's your take on what has happened so far?
Like I said earlier on, they are doing a fantastic job. At the end of the day, Zimbabweans need to know what happened. I would personally encourage people to give this commission a chance, let them come up with the report, and then that's when we could be the judges. But now, for us to judge them before they even complete their task, I think it is unfair for them. Now, but from what I am picking, you know, through this discussion, it looks like we have got people that support MDC and the people that support the ZANU-PF. So the whole thing, it's, you know, throwing stones to this other organization and that one. And I can assure you, from this debate we are right now engaged in, there is nothing that, you know, enriches us in terms of this commission. Because we don't want to give, you know, ourselves chance to really scrutinize what is this commission up to. And then from there, that's when we can give, you know, judgment. Now, for someone to simply say, no, look, now, look, people now are focusing at the end of this whole commission of inquiry on death. Fine, people died. But they don't want to consider why that happened. People are saying, no, look, well, it's soldiers who killed. But how many armed robberies do we have here in Zimbabwe? Perpetrated by non-soldiers, perpetrated by people who have never been in the force. And we see police exchanging fire with the criminals. And remember, with the politics, anyone can do nasty things to portion the blame so that his own agenda moves or sees the day. For example, we are having headaches today because of business people who are holding the entire nation to ransom. They are increasing the prices. We've got people in the streets, you know, the so-called money changers. But this is not the government. This is not MDC. This is not the ZANU-PF. All these parties, they've got members in parliament who are thinking aloud how to solve these problems. But it is not the parties doing it. But these are business people doing it. Now, how do we solve the problem? Until unless we put our heads together to solve a problem or give chance to those given this possibility to iron out the problem, then we can be the judges later.
Wow, interesting there, Mr. Ichirumanzu. Please do stay on the line. We have another caller, Jonga.
Yes, hello.
Hello.
Yes, Magadi.
Sora rama Magadi ibo.
Ai watiro apenyu muda kutaura nerurimi rwupi.
Shona.
Ai wataura izvenyu zitandiani.
Mbada mbala kumwenezi.
Mbada mbala.
Azambala.
Okay, vampala taura yenyu ndofunga kana muchirowa futi ne sindebele kuluma.
Aito nyanyo pa shona hapa.
Aiwa itaiza munu wana zakare ruka kwa muri taura izenyi.
Ok, dandi chida kukomenda maeri lano ne vanu wakaita sana wati umanzu wako. Nukuti kana wati taura wano taura sewa no miririra arusinji kwa Zimbabwe. Asita kati arisa tisu tirikuchema tirikutambudzika. Uye zvetisu zvetine hama dzacho dziri kudzvinyirirwa nevechiutava nevebato vezvatiri. Saka kana vachitaura dai vachizamawo kutaura vakamirira side ravo revashoma vasingamiririsi ruzhinji nokuti tiri kugwadziwa. Right now 3 manani shuto mwenezi to 10 kilometers chaidzo dziri kunzi $3. 10 kilometers kuti munhu abve pa point A kuenda pa point B. But iyo vari kuti hai vanhu veopposition. Asi vachikangamwa kuti from 1980 tinongori nevanhu ivavo. Just imagine kune munhu angashanda basa 40 years asina kuenda kupenjeni vamwe achiete 65 indai mundogara. Iwo ma 75 ma 80 voti isu tiri kuda kuenderera mberi. Kusaka vanoreva kuti vechidiki vese vari kuenda kuchikoro ava vachashanda basa ripi?
Aiwa regai tivape mukana vachirumanzu vapindure hanzi hapana inofurira irere kana kukumira imwe vachirumanzu muri kunzwa mashoko ataurwa navambala.
Utaura zvavanofunga asi vamupala vanofanira kubva kuti constitution yenyika inoti kudini neleadership avo vanoda kuita zvamatongero enyika. Handi munoona vari kusanganisa nyaya yeretirement at 65. Politics hakuretaiwi kana uchida kuramba urimo mupolitics machimo. Politics zve dzinotaurwa kuti anoda kunge ari president unofanira kutanga kubva pamakore apa kusvika. Saka you see ndino garanti taura nchiti vanhu vanokominda vagavatange vaziva subject matter kuti tutora pamusoro pei ndotanga nenyaya vataura kuti 10 kilometers kwavari kudzinochajiwa $3 right government yapitira papi pakombi yomunhu ari ikoko kuchiredzi ikoko kwavari ikoko ingava party ya ZANU PF ya pindira papi ingava party ya DC ya pindira papi saka ii issue yomuridzi we motikari yake saka people must not mix things tikaziva dingindira ratutora nezvaro it will help us a lot kwete kungoita I'm sorry to use the word just to waffle kuzi dizi wonda kata ora ndaka contributor iye zino tukutara pamsoro pavanhu vakafa asi tambotaura here pamsoro pama businesses akavhariswa navanhu vai demonstrate ma business akavhariswa navanhu vai demonstrate business iro ranga rari nei nezve politics orari nei nokumacha kwako kana iwe wanga uchida kumacha wakati kuratidzira and then from there womacha wakatakura matombo wondo puta motikari yomunhu anozvifambira woto puta kana iyo mabhazi namarori atakaona akaputswa kukuzani pichu zvinei nenhankiri izvozvo yeti kupolitics zvinonzi kana uchida kubvisa apolitical party unoenda kundovota vohwina iye zvino tina maMPs eMDC ari mumparliament asi vaikwikwidzwa navanhu vezanu pf vanhu vezanu pf vakajikiwa ivovo vachamisa vakakuudza kuti ndoda kuita president vakajikiwa wai vanhu vasingadi kubvuma izvozvo saka ndichiti ini ngatitaure izvinhu zvatinotanga tanzvera kuti zvinoitisa kuti nyika iendere mberi here kana kuti kwete kwete kuda kungotaura kuti inoo vanhu vakafa vanhuvaka iye zvino vanhu vakafa ivavo ndevanhu vanozikamwa kuti vokupi it is those families vanofanira kuraise those issues ngapaitwe mainvestigations hakuna investigations inoitwa kana inokongurudwa pasina umbowo takaona pamavideos avanhu vanga vakatakura those issues vachiti ii munhu iyeye ndiani akaendipi nayo so that mainvestigations anokwanisa kukongurudwa kuti aha futi iyi yakabva kunani nani nani apa tese iye zvino tikuspeculate kuti chii chakaitika ndambokupai mufananidzo wokuti ngatingwarirei pana vanhu vanopinda pakati pechirongwa chakanaka zvinozokonzeresa kuti pava nemablame seexample yatakupai yenhamo yatinayo iyi zvino yamaprizes hakuna kana any party that is involved umwe noumwe anongofunga kutengesa mombe yake 50,000 umwe anongofunga kutengesa shuga yake umwe anongofunga kutengesa huku yake nemari yakaita sai what do we do makambooneti inini nyika ine business people vanokwanisa kuita stock take ne 1 week the entire country asi vachibvuma kuti iye zvino tiri kuita stock take but we allowed it hapana manoises anotaurika akaita sai imi makambozoona apoti zvinhu zvinoitika munyika muno asi blame inoshiftiwa yoenda kugovernment instead yokuti ishiftiwe into to the business community
thank you so much vachirumhanzu nguva dzedu ndodzakumhanya kuenda kumagumo ndofunga vamuparliamentswa kubva kuna vachirumhanzu vachipindura regai tipe mukana kune vamwe tinotenda zvikuru Chris
We are faster running out of time. Mr. Mkandla, ungasitshela baba ngamafeature nesesifike ekugcineni kwehlelo. Just 30 seconds nje ukuthi ubona njani i-commission le.
Siyabonga kulokho. Hayi i-commission le ngiyohlonza ikhethiwe sibili, but then ama evidence afakwayo laphana abayiwa bangathi bafaka imbono yabo. Imboni yabo yona leyi yenza ukuthi i-commission ekugcineni kwakhona icini ingasaphumi lalutho kodwa ke njengabantu laba ababe betrain le ababonayo babona ukuthi khona laphana bayadisenda labana bazikhupha ecaleni labana bangama-witness bawithinisela lokhu yena lolokhuyana okuqinisekileyo ukuthi abantu bafa ngalelo langa kule deployment yamapholisa lamasosha wayedeploye labo bantu ngubani kuphela
Hayi kuyezwakala isikhathi njengoba nishile sesidliwe ngumangoye. Siyabonga kakhulu. Thank you there to Mr. Max Mkandla, a war veteran based in Bulawayo. We also heard from Mr. Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF leaning analyst in Harare. And we also earlier on heard Mr. Jacob Mafume, MDC national spokesperson. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Kupinda mchirongwa, nivangu ya kundi kana kupinda mchirongwa, tinotenda, randaye mkati sigira, njini chonga kandemiri, mwara tukanaka.